Nyaya kurwadza kwa inaitwa kuruhinji wa Zimbabwe kuti takanga tine tarisiro pataka celebrate musi wa 15 November kuti mugaba aende takufungidzira kuti tichawana zvakare closure kumhuri kwadzamara. Ndinonyanyorwadza pari zvino ndechekuti ukada kutarisa mudzimai waItaly Shifra pese paari ukada kutarisa akaunti yake even kana paWhatsApp ana chimwe anofunga kunze kwaItaly. Ndo zvinhu zvinoyandirwadza kuti vatadza kungonzwawo tsitsi here. Kana ari mupenyu vangotaura kuti mupenyu ari pakati, kana akashaya vovapa mutumbi kuti mukadzi akwanise kufambawo aende mberi. Anonzi kupuwa closure pachirungu, because mukadzi atambudzika, mukadzi wechidiki. Zvino tinova chinhu chinorwadza, chinonyunyutisa. Ndinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rinokubatikana kwazvinoita, but kune mumwe munhu anenge achizvifunga daily, makuseni, masikati, manheru. Chese chawada kutaura naye munopedzisira makutongotaura nezvaItaly. Ndochinhu chinonyanyondirwadza kuti kuvadiwo kungonzwa tsitsi vaona kutambura wemukadzi uyu nevana vake vaviri nemhuri yavo yekwadzamara. Vakwanisa kuti vavape closure sehurumende itsva. Vanoti ivo Zimbabwe is open for business. Isusu tikuti aiwa, kana iri open for business ngaichiwoka open kuti tizivo business raItaly-dzamara.
Asika vamudzowa, tichitaura nevakuru vehurumende vari kuti hapana humbo hutsva hwavati vawana, nekudaro hapana zvizhinji zvavangakwanise kuita panyaya.
Hapana mumwe munhu ane humbo vanahwo kubva pekutanga, nekuti ruoko rwavo ruri kuripo pese pane zvakaitika kunaItaly. Kubva pekutanga chaiko hapana chinhu chinonzi chaitika muZimbabwe nekuva nesecurity yatanga tiinayo chigonja dzisi kuzivikanwa. Ngavavewo vanhu vanoita kakunyara, hongu ndinoziva ndigona kuti vakakanganisa kana kuti zvinogona kunga zvakaitika sedambudziko, rinoti mistake iyeye. But yakutikwana nguva yekutika ngavachinyara vachingozvibudisa pachena. Vanhu yes, vanhu tichapopota, vanhu tichaita se, asi tinozongofambira kumberi sehurumende iyo yatinayo. Hapana pavangade kutirambira isusu kana kuda kutinyepera. Vanotiona kunge takapusa stereji, asi munhu wese anoziva kuti hapana chinoitika chinotumidzirwa kunzi munhu ashayikwe ruoko rwavo rusipo. Dai ruoko rwavo rusipo zvakawanikwa kudhara. Hapana mumwe munhu ane yandinoti iya capacity yekuti akwanise kuti munhu asawanikwe kwaari kana kusazivikanwa kwaari nematsvagirwo ari kuitwa dzamara asina kuvigwa uri kuchengetedzwa kunenge kuchiitwa information nestate. Kuna zvakadaro ngavasati nyepera. Dai vanga vari vamwe vanyarawo, handisi vari kuti new Zimbabwe taito new beginning, taito kutaurirana kuri pachena kuichokwadi for the first time.
Tichitarisawo kuti imiwo makambopambwa mukapotsa maitwa akafira mberi, mungatudza kuti zvii chaizvo zvakaitika kwamuri?
Chakaitika ndikwandezi ndechekuti vakauya pakati peusiku kuma towards 12 AM vachibva vasikopaza door kupinda pamba. Vapinda pamba inini nekuona kuti ndakanga ndine mhuri mumba, ndakakurumidza kumhanya kutora mhuri kuisa yese murumu mumwe chete. Ndichibva ndaenda ndichibva ndasumudza maoko ndikati ndini murwa muri kuda, vakanga vakandinongedzera futi. Vachibva vanditora, vakaenda neni kudhuze nekulekchivero kuya. Chinangwa chavo chakanga chekuti vaida information kubva kwandiri. Saka information yavaida kwaibva mari dzetajamuka, nekwataipuwa mari dzekuti tinge tichiita mitambo yemadrama. Ndakanga ndisina, nekuti mari yacho takanga tisina. Saka chandakanyanyupa kurutendo ndechekuti zvinova zvimwe chetewo maybe mazuva aItaly dai zvakaitika kuti munhu achikopedza kutorwa vanhu vanokurumidza kumhanya ndiri pakati kuti vachindirova nekunditocha nekundiisa magetsi kwavaiita vakatanga kurisivha mafone calls kunzi kwei matora munhu sei zvaonekwa nevanhu vese zvakuzikanwa. Ndipo vakatanga kutibvunza kuti tasiya nembamamya foni yako iri kupi. Handimunoona zvakava zvinondibatsira kuti reaction yevanhu vakaitwa nevana veZimbabwe kumhanya nazvo paFacebook, kumhanya nazvo paWhatsApp, kumhanya nazvo paTwitter zvichibva zvaita breaking news, zvakava zvakandibatsira zvikuru. Nekuti kubva ipapo vakanga vasina decision yekuita, nekuti vakarapa vakungofonerana mafoni akungopindewo vachifona kuti toita sei. Mukupedzisira vakazongosiya vandibaya injection randisati ndaziva nanhasi uno kuti ndakabayiwei. Ndinombozama kuenda kuzvipatara kumadhokotera nekuita sese matest ndinomboitwa. Vamwe vanoti zvinotora nguva. Ndakamirirawo pari zvino ndakaitwa kuneveKuOxford vanonzi ndo vane unyanzvi hwekupedzisira, vanoita iye kuti toxicology report ndione kuti chandakabayiwa chii. Asi chiripo pane inongwa ndeyekuti divi rangu rese rekuru jiki ku left raseme paralyzed nezvakaitika musuri.
Muri kukurudzirawo muri Zimbabwe kuti iite sei sezvo vanhu vari kunoungana ku Africa Unity Square uko vachirangarira itai?
Chichemo changu changidzidzo kuti taita ungana takawanda. Tanyatsoitwa noise imwe chete iri peaceful. Toendawo pamaoffice emutungamiriri wenyika toti aiwaka takafara neni pamakauyawo titi tabvisa mhando yeZimbabwe. Tabvisa munhu aikuvadza vana veZimbabwe. Kuchitibatsira ikivoka tipoo kupedzisa nyaya iyi. Inyaya yekuti tingarambe tichingotenderera here nyaya imwe chete iyoyo tichingochitenderera makore matatu, makore mana. Iko zvino kwese kwavaenda kana kuti vakadai kuti vataure nezvekuti business. Ishu iyoyo yekungoti itai dzamara inoramba ichisumuka nekuti chinhu chinotirwadza kuti munhu angangoshayikwa sepepa kana sebhilo inongodziya shayikwa mukirasi. Saka ruzhinji rweZimbabwe rinokumbira kuti vabude nekuwanda kwavo. Tiise statement imwe chete kuti hazvifaniri kufa zvakazoitika futi zvakare kune mumwe mwana weZimbabwe.